manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 29/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwevanhu pachitariswa kuti munhu abuda mbamani kushandiswa kwematare pamwe nekugariswa muchirongo kwevanhu vakamirira kutongwa. Hurumende yozivisa kuti ichaparura mari yepadande mutande kana kuti digital currency mwedzi unouya senzira yekusimudzira nayo dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Tichakupai zvabuda mitambo yatambwa nhasi yekastolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwevanhu pachitariswa kuti munhu abuda mbamani kushandiswa kwematare pamwe nekugariswa muchirongo kwevanhu vakamirira kutongwa. Izvi zvinotevera kutongerwa kugara mujeri kwemakore mana kwemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume neZuro mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga muna 2020. Uchinyora padande mutande reTwitter muzinda weAmerica wati ikodzero yevanhu vese kuungana uye kuti maonero avo aremekedzwe zvisinei nekuti ndevebato rezvematongerwo enyika ripi. Mashoko aya ari kuuyawo panguva iyo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vashoropodzawo kukandwa mujeri kwavaNgaruvhume vachiti iye uchidzo yekuti chii chakatyoka muZimbabwe. VaNgaruvhume vakabvisirwa gore zvichireva kuti vachapika makore matatu. Asi gweta ravo muzvinafundo Olaf Momadhuku vakaudza vatori venhau neZuro kuti nechipiri chinouya vari kupikisa mutongo uyu kudarire pamusoro reHigh Court pamwe nekukumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vamirire kunzwa kupikisa kwavari kuita mutongo kuHigh Court vachibva kumba. Sangano renhau dzepadande mutande reZim Live rinoti hurumende yakatengera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndege itsva yerudzi rweDassault Falcon 7X inokosha mamiriyoni makumi mashanu nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US$54 million, mari inonzi yanga isiri mubhajeti. Ndege iyi inonzi yakapinzwa munyika muna kurume asi yakazotanga kushandiswa svondo rino parwendo rwakaitwa navamunangagwa kuenda kuVictoria Falls kumusangano weTransform Africa Summit. Vamunangagwa vanonzi vakazoshandisa zvakare ndege iyi neZuro parwendo rwavo rwekuBulawayo uko kwaivhurwa zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair namambo Muswati vetatu vekuEswatini. Zim Live inoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakatenda kuti hongo ndege yakatengwa kunyanga hazvo vasina kujekesa kuti ndeye hurumende here kana kuti ndeyava munanga gwambune. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe zvizhinji. Gavhuna vebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakazivisa neZuro kuti hurumende ichaparura musi wa8 chivabvu mari yepadande mutande kana kuti digital currency senzira yekutsigira nayo kana kusimudzira mari yemunyika iyo iri kuramba ichishaya simba. vamangudya vakati vanhu vanenge vachishandisa matokeni anenge achitsigirwa negoridhe chairo rinenge riri kureserve bank of zimbabwe uye anenge achikwanisa kungotenga semari. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Iri danho riri kutorwa nereserve bank of zimbabwe remagold backed digital tokens tingati zvapamadande mutande asi zvichinge zvichimiririra mari yegoridhe zvinogona kunge zviri zvinhu zvakanaka asi kusanaka kwazvo kunozoonekwa pakuti zvirongwa zvisingabati ruzhinji rwamazimbabweans hunova iho huri kumusha. Tinova kuti kuna 70% yokumusha iko kuchinzi pane vanoziva nezveufumi hwenyika kuti vanhu vanosumudza ufumi hwenyika ndivo varombo. Tinorozviona isu takatarisa kana panotisi yavo yavanyora, tsamba yavanyora, gwaro ravanyora vachidzidzisa vanhu vezimbabwe kuti rinenge richingonyorwa chete nomutauro wechirungu, chinova icho chinogona kunetsa vazhinji kuti vazive kuti kochinyi chinonzi icho digital gold token. Saka hapana education inenge iripo kuvanhu atingati consumer kuti pazuva neinonzi consumer confidence yei.
Tinoona kuti RBZ yakaparura gore rapera magold coins, iye zvino yauya nemadigital currency anotsigirwa negoridhe. Musiyano uri papi apa, Professor Masocha?
Matokeni aya akasiyana nemagold coin akatengeswa muna July gore rapera pakutiwo aya anenge ari apa matande mutande apa maindanet paya paya pakaita sezvinoita vanonzisa kuya kunorimwa mari kustock market kuya uku kuti unenge uchiziva kuti kunenge kuine koini yako. Kana vachiti digital vanenge vachireva ivo zvapamatande mutande zvapa maindanet, saka iwo unondosiya mari kubhengi, gold koini rako rosara kubhengi, iwo wopuwa zvaunenge wapuwa pangava pamaselfoni apa kana pamakombyuta kana chizivo chikati kana chitupa chinoratidza kuti une goridhe koini rako rinenge richiita kuda zvaana ecocash zviya izvi panei paine mari yako, asi iwo usina kubata goldi koini iro rakabatwa nebhengi.
Kune vamwe vane pfungwa yekuti dzose idzi nzira dzekutora nadzo mari yekunze iri muvanhu, munovaudza kuti chii vanhu ava?
Vazhinji vangangova nepfungwa idzodzo dzokuti ko inzira yekutorera vanhu mari, vanofanira kuteererwa makomplain avo kana kufunga kwavo kuti uku kungotitorera zvemari uku sokutorerwa kwatakamboitwa nokuti handi zvitsva zvemuziva. Ndo saka ndataura ini kuti dzidzo ndiyo yanga ichifanira kunge yatanga yaparadzirwa kuvanhu kuti zvinorevei vanomibvunzo vachibvunza mibvunzo.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica nestudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutevera zvakanyanya nyaya yekusungwa kwaamai Cecily Alexander, vanove mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Sangano iri richiti amai Alexander vaifanirwa kunge vachimirira zvido zvevashandi zvakanaka kuPremier Services Medical Investment uko vanove nhengo yeboard. Amai Alexander ndivo zvakare vanomirira vashandi vehurumende muhurukuro dzeNational Joint Negotiating Council. Amai Alexander vakasungwa nechitatu vachipomerwa mhosva yekusashandisa zvakanaka mari dzePremier Services Medical Aid Society pamwe nekuzvipa mari dzakawandisa dzekuenda kumazororo kana kuti holiday allowances. Vakamiswa pamberi pedare nezuro asi vakanzi vagare mutirongo kusvika vadzoka zvakare kudare musi wa2 Chivabvu unove muvhuro unouya. Amai Alexander vakasungwa pamwe chete nasachigaro wePremier Services Medical Investment waWellington Tutisa vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka $900,000 uye $14 million yemadhora yemunyika yavanonzi vakazvipa semari dzekubatsirika kumazororo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Walbert Masaraure.
Nyaya yekusungwa kwamai Cecily Alexander ino exposa nyaya yatagara tichema nayo yekuti Pismas ngai dzokere ku membership. Ma decisions e Public Service Medical Aid Society anofanira kunga achiitwa nema annual general meeting sezvakanyorwa mubumbiro remutemo rePismas. Dambudziko rakangoitika kuPismas nderekuti simba rose iri rakadzimara ratorwa nevanhu vashoma vakatanga kuabusa simba iri. Mukatarisa Pismas yakasvika pakuluza mari dzakawanda. Munoona pane imwe nguva Pismas yaitora $250 million pamwedzi woga woga. Asi nemazakwatira emari yese iwayo yakasvika pakudonha vanhu havasikwanisa kurapwa. Tonzwa kuti mai Cecilia vanga vari mumwe wevamwe vaitora mari vachisungwa pamwe chete neanonzi anga ari deputy webhodhi ravo. Hazvinyanyoti fadze kana nyaya idzi dzikasakwanisa kunyatsoburitsa kurasika kwakaita mari nekumanikidza kuti vakaba mari idzi dzidzoke. Uye tikunyanyokumbirwa kuti vese vanenge vakanongedzerwa kunzi vabe mari vasungwewo sezvaitwa mai Cecilia Alexander, zvisazoite sekunge pari kutagetwa vamwe vasingadiwe nesystem.
Imi se atuzi munopinda papi panyaya yekusashandiswa kwemari zvakanaka kuPublic Service Medical Aid Society?
Ma members edu varairidzi ndiyo masubscribers eku Public Service Medical Aid Society. Mari dzose ma investments ese aiitwa nePismas aibva kuma subscribers anosanganisira ma members edu. Ana Cecilia Alexander vanga vakatoiswa ikoko vachigara mubhodhi vachinzi vari kumiririra bandiko revashandi. Zvino kana vachinzi vakazotadza kufambisa mari zvakanaka zvinoreva kuti vakatobetraya vashandi vacho vanosanganisira ma members edu. Saka kutsutsumwa kwedu kuri kubva panyaya yekutambura kwakuita ma members edu achishaya healthcare ivo vaine mari dzavo dzavakabvisa makore akawanda.
Sei matora matano iwaya matora ekunyora gwaro rekunyunyuta iwo amai Alexander vasati vawanikwa vaine mhosva?
Pari zvino hapana matano makuru atati tatora isu. Tangozivisa vanhu kurwadziwa kwedu kana tichinzwa nyaya yekubiwa kwemari kuPismas panguva yekuti vanhu havasi kukwanisa kurapwa. Tichaenderera mberi sekutaura kwatiri kuita kuti tichifollowa maproceedings. Tichida kutonzwawo defense yamai Alexander nekuti mudefensi mavo tinoziva kuti tichawana umboo hwakawanda hwekuti mari dzaimbobiwa sei. Kurudziro yedu ndeyekutoti Pismas idzorerwe kuvashandi paya vashandi vaite annual general meeting. First annual general meeting inofanira kuti itogadzira commission inono investigator kudyiwa kwemari kuPismas.
Avanga vari mutungamiri weAtuzi vaobet Masaraure vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo munyora anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa avanoti amai Alexander havana kusungirwa kusashandisa mari dzePublic Service Medical Aid Society asi kuti vakasungirwa kurwira kodzero dzevashandi.
Handingapomerira vanhu veR2's mhosva nekusaziva. Vanhu vanenge vasina chokwadi chavanenge vanacho etihendi, vanhu vanenge vachingotora information yavanenge vachinzwa musocial media. So handingavati varesva asi kuti chokwadi ndechekuti vanofanirwa kutsvagurudza nyaya kuti nyaya iri papi. Totarisa izvezvi Pismas haina bhodhi. Wavari kuti managing director uyo Mapesa hatizivi kuti ari kurwana chinhu chevashandi nani. Tikatarisa izvezvi ari kungoita zvaanoda achishandiswa nehurumende kuti vabe mari. Tinoziziva kuti mari dziri kubiwa madoctors anova mathird party mazhinji ndo ari kubenefita, anova most of them masenior government officials.
Saka chii chaita kuti amai Alexander vasungwe?
Isusu sevashandi tinoziva kuti mutungamiriri wedu mai Cecilia Alexander mhosva yavo hombe yavari kufira ndeyekurwira kodzero dzevashandi. Nyaya hombe yazopa kuti vazosungwa inyaya yekuti takabva kunotaurana nehurumende katadza kuwirirana nenyaya yekuti hurumende iri kunegosheta nesu in bad faith. Vari kuya kwatiri vakatoisa polisi kudhara. Saka nyaya iri kufira Cecilia ndeyekuti akaramba uyezve inyaya yekuti ari kuresista the government isatora Pismas nePSMI. Tikatarisa izvozvo vashandi vePSMI havasi kushanda nekuda kwezviri kuitika huori huri kuitwa nemasenior government officials vari kuda kuti Pismas iwanikwe ichigara pasi. Kana yagara pasi woenda unonyepera mutungamiri wenyika kuti vatadza kurana.
Chii chamungakurudzira kuti chiitwe kugadzirisa dambudziko rekuPublic Service Medical Aid Society?
Vakandimire nyaya yePublic Service yePismas kuti tigadzirise ipere ndonge hurumende yarega kuita interference nemaranirwo ePismas. Varidzi vePismas vashandi hurumende noti hurumende. Zvinova zvinhu zvatinoona kuti pane vanhu vari kuda kumbunyikidza constitution yePismas kuti vakwanise kuitora ndoda mbuziko mbela tinaro kuti varushandisa pisimasi se nzvimbo yekutulutira mari ndoda mbuziko riripo vakaziva kuti pisimasi is owned by its members zvinotibatsira zvikuru kwazvo but vakaita udyiro wavari kuita uwo vachiuraya pisimasi vashandi vehurumende vachasafa zvikuru kwazvo ende vachinyepera mutungamiri wenyika kuti vari kuda kugadzirisa ivo vachida kuuraya
Munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence iro rinoshanda nemadzimai vanenge vakatarisana nemhirizhonga muno muAmerica nekumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti manga mafambira chii iko kuno kuWashington DC.
Ndauya kuno kuWashington DC guta guru remuno muAmerica kuti tizopemberera upenyu hwevamwe vakarasikirwa neupenyu hwavo nokuda kweviolence. Uyezve tanga tiri kuno takamirira vakuru vakuru vekuMinnesota kwatakabva. Tandiri kutarisa summit inonzi Economic Justice Summit. Yakanyanya kutarisira panhau dzekuti economic empowerment kuti madzimai asaramba achidzvanyirirwa.
Zvii zvamungati makadzidza iko kuno kuWashington zvamuchanopakurirawo vamwe kuMinnesota uyezve zvingashandiswe kuZimbabwe?
Chanainyanya kudzidza ndechekuti hapana kusadzvanyirirwa kwemudzimai kana mudzimai asina kupuwa yatinoti economic empowerment. Saka kuti mudzimai asimbiswe panhau dzemari chinhu chakakosha pakudzivirira kudzvanyirirwa kwemadzimai. Tinovimba izvi zvinokwanisa kushandisika kuMinnesota kuno kuAmerica newewo madzimai ari kuZimbabwe kukurudzira kuti madzimai dai achikwanisa kupiwawo mukana wekuti vaite mabhindauko kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinovabatsira kana paine even kana paine violence mumba, zvinoita zvitanani kana mari iripo.
Tiri ipapo panyaya yedomestic violence, takaona imi makakwanisa kuwanikwa muchiunza muzare Primrose Rocha kuti vauye kuno vakadirwa acid vaye zvamira sei pari zvino?
Ndotenda nekubvunza kwamaita ya muzare Primrose Rocha mudzimai akasimba vakashinga mazuva maviri apfuura vakava nesejari yavo toti sejari number 3. Iko zvino vakabva muwomen shelter mavanga vachigara vapa yatinoti step up vakugarawo patinoti panzvimbo iri rehabilitative. Sezvo acid yakapinda muziso ravo havanyatsooni, saka kuAmerica kunoku vanova nemaresources avari kuvapa kuti vadzidzire kushandisa Bounty Brio kuti vakwanise kunge vari kurarama upenyu wavo vari independent. Saka vanotoenda kuchikoro Monday kusvika Friday, asi ndakanovaona bhavhadhe ravo weekend yapfuura iyo, aiwa vari kufara. And uyezve vakugona kushandisa ivo mama Brio zvokuti ndakatoti vakatotibikira ndikati anti muri kuona saka vari kuita rehabilitation vari kunzwa zviri nani.
Munoona sei tichiona nyaya dzakadai dzinobuda pamadande mutande uyezve kuti kuZimbabwe kuchiri nevamwe vari kutarisana nedambudziko serakasangana namuzvare Rocha. Pane here zvamuri kuita mukuti munyatsoferefeta kuona kuti zvakamira sei?
Batso redu tatsvaya kuvhunzurudza zviri kuitika. Chandinoona chiri kuitika corruption. Corruption iri kuuraya zvakawanda. Corruption iri kuita kuti mavictims edomestic violence vanenge muzvare Rocha vasakwanise kuwana rubatsiro. Kana munhu anenge akonzeresa munhu kuti arwadziswe kusvika panzvimbo yakadai, kana aine mari, kana achizivana nemapurisa, dzimweni dzenguva nyaya yachona inongofarwa farwa. Izvi zvinokanganisa basa kana basa reduwo. Saka ndo chandiri kuona chakanyanya kudzvanyirira madzimai kuZimbabwe, nhau yecorruption.
Tiri papo panyaya yehuori, tinoona kuti imi maimbotaura zvakare muchishoropodza pamusoro pezvatakaona zvichibuda mufirimu reGold Mafia rairatidza kuti huori huri munyika, uyezve vari kudya ndo vamwe vakuru vakuru vehurumende nevamwe vakadaro, asi madzimai vachizoonekwa vachinonga svosve nemuromo munyika. Munotii nezvakabuda pafirimi?
Panhau yeGold Mafia inhau inyaya kuri kurwadza Zimbabwe yese. Inhau iri kurwadza kwete kungoti vebato reCCC kana vebato reZANUPF, iri kurwadza vana veZimbabwe vese. Nekuti tikaona uori huri kubvisa mari yatakapiwa naMwari iri pasi pezvicherwa zvedu muZimbabwe, ichinovaka dzimwe nyika dzinenge vana Dubai, zvinhu zvinorwadza. Asi ndogara ndichiti kana pakaitika uori wakadai panonyanya kurwadziwa madzimai nevana. Ndakamirira madzimai emuZimbabwe, ndakamirira madzimai emuAfrica. Ndinoti tinofanira kunge tichitaura nhau iyoyo kuti madzimai ndo vari kunyanya kusafa nepamusoro peuori uyu. Ndaida kutaurawo zvakare kuti tine mukoma vedu vanga vari behind iyo documentary iyi, Simba Rashe Chikanza, anova iye founder weZimEye. Kutaura kunoku nenhau yekushanda kwaakaita padocumentary iroriri, vakataura nesu vakati ivo upenyu hwavo life yavo haisi safe, vari kuwana mathreats. Saka zvinhu zvinotyisa, nekuti zvinhu zvinenge zvisina kunaka kuti kana munhu aita basa rakadai rekuburitsa uori hwakadai onekwa ari kunzi pane vanhu vakumufonera vachimuti upenyu hwake hausi safe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nasachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa pamusoro pebhiri reprivate voluntary organization kana kuti PVO bill, iro ratinonzwa kuti rave kumahofisi egweta guru rehurumende kana kuti kwaAttorney General, ramirira kuenda kumutungamiri wenyika kuti rinosainwa kuti uchive mutemo.
Isu chinhu chekuti mutemo uyu akuda kuendeswa kuna president chinhu chatanga tichitoziva kuti chinogona kuitika. Hatina kunyanya kushamisika nazvo, nokuti tiri kuziva kuti hurumende yeZANUPF iri kutora mitemo yose yakanga ichishandiswa panguva yekudzvanyirwa kwavatema nevachena munguva yecolonial rule yeRhodesia. Vari kutora mitemo iyi vachiidzorerazve kuti vambunyikidze kodzero dzevagari vemunyika, vachimanikidza nokuita umbimbindoga munyika muno yatinenge tichitarisira kuti nyika yakasununguka, vana venyika vanofanira kugara zvakanaka. Asi chinhu chinosuwisa kwazvo kuti vanhu vakanga vamborwira nyika rusununguko wodzorazve vana vevhu vagari vemunyika muno munhapwa nomukutambudzika nomukumbunyikidzwa.
Saka munoona here vamunangagwa vachisaina bhiri irori kuti rive mutemo?
Tinotarisira kuti dai mukuru wenyika akaongorora chinhu ichi akasasaina bhiriri kuti nyika isapere uremu hwayo nechimiro kana ichitariswa nedzimwe nyika, nokuti chinhu chitisingatarisire kuti chingadaro chichiitika mukore uno 43 years after independence.
Ko iyo nyaya iri kutaurwa nehurumende iyi yekuti mutemo uyu wakakodzera kuti unge uripo nokuti mamwe masangano akazvimirira ari kutyora mutemo mashandiro avo, munoti
kuita kwaro bere kuti kana roda kudya mwana waro rinotanga rapomera kuti unonhuhwa sembudzi? Asi echiziya zvaro kuti mano mano bedze kuda kuparadza mwana waro. Saka hurumende haina chainobata chaingapomera masangano akazvimirira. Tino operator tiri pasi pemitemo mizhinji, mitemo Reserve Bank yekuoneswa kuti mari ifambe zvakanaka, mitemo yenyika inotonga avo vanenge vachikora mitemo kana vanenge vaita zviri kunze kwemitemo. Mitemo mizhinji iri munyika muno inofanira kunga ichitariswa, iyo inomira nesimba kuti vanhu vasachikore mitemo, uyezve mapato akawanda, mapurisa weanti-corruption nevamwewo mapato anochengetedza mitemo munyika variko vazhinji.
Asi kune masangano here atambobatwa nemhosva iyo iri kutaurwa nehurumende iyi zvasvitsa kuti vanga vachigadzira mutemo iwoyu?
Hakuna mitemo yatiyachorwa zvinobatika zvingaiswa pachena nehurumende ichiti iyi ndo mitemo yakachorwa nemapato akazvimiririra. Asi kana tichitarisa kusafambiswa kwakanaka kwemari, tiri kutoona kuti pane zvakabuda mudokumendari yaAl Jazeera, mari zhinji hadzi kufambiswa zvakanaka, kwete nemasangano akazvimiririra asi navanhu vane chekuita nekutongwa kwenyika. Mari zhinji zhinji dziri kutenderera munyika dzichibuda kunze, neupfumi hwenyika hwezvicherwa huzhinji huri kubuda kunze, nemari dziri kurasikirwa nyika nadzo, yatinoti money laundering, yakabuda pachena kuti zviri kuitwa naavo vanhu vane simba vari kutonga kana kuti vane ukama nevari kutonga. Saka kana pampa nenyaya yekuti paiswe mutemo, unofanira kutoiswa kune ivo vari muzvinzvimbo zvine simba nehama dzavo nemadzisawira avo, nokuti ikoko ndokuri kubuda gold redu, ndokuri kubuda diamond, ndokuri kubuda chrome, ndokuri kubuda lithium, ndokuri kubuda platinum yedu zvisina kunaka, uyezve ndokuri kufambiswa mari zvatakatonzwa isu kuti kunyange panhandare yendege huru yemunyika panotarisirwa kuti ndopanenge pasingapindike nezvinhu zvisina kutsarukana, takatoona tikaoneswa pachena kuti pari kungopindwa newada wada, pasina kana chinodzivirira nyika. Ikoko ndokwaifanira kunga kwakaiswa simba rese, nangananga nemaNGO ari kupa vanhu zvikafu, ari kuendesa vana kuzvikoro, ari kuchengeta shirikadzi nenherera nevachembera nevakwegura, hazvibatsiri, zvinodzorera nyika kumashure.
Ivo masangano akazvimirira aya anotambirawo sei mari dzerubatsiro dzinopinda munyika? Zvinhu zvamunoisa pajekerere here kuti zvionekwe nevanhu vese?
Mari zhinji dzinouya kumasangano akazvimirira munyika ino dzinouya nomutoo wakafanira, dzinopinda mumabhanga. Ndosaka mechinzwa Reserve Bank yechitobuda pachena kuti kwakauya bhiriyoni kana kuti kwakauya mari yakati, nokuti mari dzinouya pachena. Dzasiyana nedziya dzatakanzwa dzichibuda padokumendari yaAl Jazeera dzinouya dzakavigwa mumatrangi nemumamonaki.
Manga makateerera kuna sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chatora utungamiri hwetafura yeCastle Lager Premier Soccer League kubva kumaoko eCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yapinda pamusoro petafura yezvikwata gumi netsere izvi mushure mekuzvambura ZPC Kariba 5-1 Mbaobab Stadium nhasi masikati. Chikwata ichi chave nemapoints gumi nematatu, point imwe chete pamusoro peCapes United kwatambwa mitambo minomwe makundano aya. Chikwata chekumaruwa emhondorongezi ichi chasiya zvekare Highlanders iyo yave pachinhano chechitatu nemapoints maviri. Asi madamburo inosvetukwa neCapes United kana maGreen Machine akarova Dynamos mumutambo mukuru weHarare Derby muNational Sports Stadium mangwana. Mutambo uyu wawedzerwa mari inobhadharwa pagedhe nedhora rimwe chete kusvika pamadhora matatu zvichitevera chikumbiro cheCapes United. Asi mukuru wevatsigiri venhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinhu zvangasingafaniri kufambiswa zvakadai.
PSL ine nyaya 1 yekuti vari kumaoko fisiko vanongofunga kuti ngatiti bhora ngatiti mari yakati, vasina kumbotibvunza isu masapota kuti munozviona sei. Tisu tinobhadhara kuona bhora isusu, mari ndedzedu, ngavatange vabvunza isu kuti zvona itoti mari pabhora.
Asi mutsigiri wenhabvu muzvare Messi kudzedzereka vanoti Oyo mutambo mukuru zvekuti vanenge vari mu National Sports Stadium kunyange zvikaoma sei.
Ama mwana pakaipa chochekwa baba. Basa kana zvikara zvipi. Ah pakaipa. Ido inonzi Jeffy. Yedisiye yakatoipa. Ah mwana chochekwa kwete zvekutobhutamo.
Ngezi inogona kusiwa zvekare.
Tinotenda Michael Kariati, anokoneka ine mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina Praxidis Jeremiah.
Thank you.